pfungwa yakatoshande izvi kuratidza kusafunga kune avo vanotungamira pane nyaya zvematongero enyika havasi kutarisa zvinoitika kune dzimwe nyika kuti nyaya dzemaparastatals dzinobatwa nenzira ipi iwo makambani ehurumende kuti asaite zvakanaka chii chikonzero chinotozivikana kuti inyaya yekuti anomanejwa zvakaita sei that's why hurumende ichipota ichivaipa mari inyaya yekuti avo vanorana makambanis aya ndivo vasingakwanisi kuita vasa nemazvo hatisi kutenderana nedanho riri kutorwa nehurumende
iye hurumende yati yambogarawo here pasi nemi sevashandi ichinzwawo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi
hatina kumbobvira tabvunzwa nehurumende kuti ndizvo zvazvinofanira kuita izvozvo tinongovereka kumapepa kuti makambani zvashatengeswa iyo stepu yakafanira neiyoyo yokudisposa kana kutengesa makambani acho anopedzisira akumaoko evamwe vakuru vari kuhurumende saka tiri kuona kuti inyaya yekusvipa maassets ehurumende
vamoyo hamuoneri kuti inzira inogonawo kuti vanhu vava nemabasa sezvo vakawanda vanhu vasisashandi vashandi vakawanda vakamiswa mabasa
tisati taona tingati maresearches kana kuti mastudy aripo anoratidza kuti kana macompanies aya atengeswa anozoincreasa nhamba yevashandi vachaemployiwa kana achazoincreasa nhamba yevashandi kana kumaintaina mabasa chii chinenge chaitika which cannot be done iyo zvino ende iyo zvino tinogona kuchinja management iyo zvino even macompanies acho ari pasi pehurumende saka hatisi kuona chitacho inogona kuitika kana macompanies acho aenda kumaoko evanozvimirira vega
ko vashandi havagonowo here kubatana vachitorawo mamwe makambani akaitawo semaparastata aiwani
macompanies ese ari kuvhara even asiri yehurumende vashandi vamwe vane makore anosvika 30 years vachishanda vanofanirwa kuva vachivatsirwa vozvisimudzira makambani acho ari kutovhara irombo rakatonaka chaiyo kuti vashandi vekurailway vapiwe mukana wokuti varani ivo railway inotosimuka asi havasi kupiwa mukana wakadaro